A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November the 18th, 2019. And this is Live Talk. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer away beyond their reach.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are also live streaming on all our Facebook platforms, so please visit us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7.
And if you're just joining us tonight on Live Talk, we're talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer are way beyond their reach. Added to this, the unstable economic environment has resulted in prices of basic foodstuffs spiraling beyond the reach of many, which has compounded hunger in the country.
And the new findings released by the World Food Programme report on 14th November 2019 have revealed that 3.58 million rural people in Zimbabwe, 38% of the population, are facing emergency levels of food insecurity.
And thousands of livestock have succumbed to the ravages of drought as the country has been facing a heat wave that has seen temperatures soaring to above 40 degrees Celsius before the current rains.
And the country's economic uncertainty is also having an effect. Even though tobacco is one of Zimbabwe's most lucrative exports, tobacco farmers say they are not reaping the rewards, as new restrictions on foreign currency and cash payments have made it very difficult for many of them to make ends meet. And we are talking about also the state of weather in Zimbabwe. We've seen rains coming to different parts, and I had the pleasure of speaking to Mr. Teach Zinyemba from the Met Department to just give us an insight into what the early rains mean. Let's take a listen to what he had to say.
Any farmer by now would have planted their seeds into the ground in readiness for the rains. We now see that the rainfall pattern is becoming more consistent, which is what we expect from mid-November. We expect more consistent rain-bearing systems, and this is now manifesting. So we do expect farmers to have planted their seeds into the ground, waiting for them to germinate. But it is important also to take advantage of these early rains, because they will give you a start in terms of planting. And I think it is important that you may also stagger your crops, so that one of the fundamental things that are now becoming apparent is the erratic rain. So by staggering your crops, you might actually take advantage of the rains that may fall at whatever particular time of the season. So it is very important that farmers put their seeds into the ground and obviously take advantage of the rains that are currently affecting literally the whole country, except for a few areas in Manicaland, which haven't seen that much rain. But moving forward, we are expecting much more rain, at least towards the end of this week into early next week.
We're hearing there from Matich Zinyemba of the Zimbabwe Met Department, just giving an insight into the current rainy season and urging farmers that if you haven't planted yet, it's time you take advantage and also stagger your crops.
You can join the show right now and tell us what you think about this situation and what is happening in your area. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yeboge, laboge, abasanda, ukusixhasa kathesi. Udaba isilicubo ngulawo lapha ngolwamalungiselelo okulima. Sisibona ukuthi izulu seliqalisile ukuna. Lanxa abanye besithi lamhlanje kwezinye izigaba zelizwe kuyachisa ingani izulu selihambile, kodwa abanye bathi sokuyiso phela isikhathi sokulima. Sikhangela ke ukuthi khona okokusebenzisa kukhona yini ekulimeni lapha. Abantu bayifinyelela yini imvundiso, bayifinyelela yini inhlanyelo, lakho konke okudingakalayo ukuthi bakusebenzise. Sizwile abanye njalo besithi bebezama ukulima, sake saxoxa labanye besithi bebezama ukulima kwezinye izigaba zelizwe, kodwa bafica ukuthi lanxa izulu linile, umhlabathi lokhe uqinile. Kodwa abanye bathi sebehlanyele, Hikuwa gesi kukutazu kuti uschaile ucingo kumbe uchie inombolo zako lapa kukasi letuele Facebook lapa esi live streamer kona. Ukuthi sikuchayele ucingo usitshele ukuthi kwesakho isigaba kungakusenzakalani ngoba lapha esifuna ukuzwa ukuthi lina kuyini elikwenzayo siyananzelela njalo ukuthi labo abalima igwayi lona elikhangelela ukuthi yile liletha imali eningi elizweni labo balengxaki ngoba besehluleka ukufinyelela imali yakwamanye amazwe sikhangele njalo lokuthi amazwe omhlaba asayenze ukudingisisa athola ukuthi kwele Zimbabwe baningi kakhulu abantu abalambayo ayisikho ukuthi labana behlulekayo ukuziselela hayi lalabo abasemadolobheni lalabo abasebenzayo labo sebengena kuleli nani labantu abafuna ukunika ukudla ngani ngoba imali abayiholayo konke abakuzuzayo kungenelisi ukuthi bebhadalele zonke indleko zabo kungakho ke umnotho welizwe ke isimo sawo ukhanya ulomthelela omkhulu kulolu daba ngoba intengo yempahla ezitolo isikhuphukile abantu abenelisi ukuthenga kukanti nje lesikhathi esedluleyo abanye abavunanga ngoba izulu lalo lalililutshwana kuthi ke labo abavunayo abathola ukulutshwana sokwaphila yeso kumele benzeni kabantu bethenga impuphu kodwa la impuphu siyeza ukuthi intengo yayo iqongile kakhulu. Ngakho ke sichayela ucingo usitshela ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu nyaya yekurima uyezve kuti mbeu dziri kuwanikwa here tisingakanganwe kuti makore maviri apfuura iro ziva rino ndopatakaona vanhu vachibuda vachienda ivo kunofora muHarare vachiti ivo vamugabe vabve pachigaro saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti pave nemakore maviri apfuura muri kuona here zvasanduka panyaya dzekurima neku wanikwa kuembesa nezvimwewo takwanisa isu kunge tiri kutaura nevanoona ivo nezvemamiriro ekunze vemet department vanga vari kutaura kuti mvura yave kutotanga kunaya uyezve kune avo vanoita zvekurima yave nguva yekuti vakanga dai pari zvino vakatodyara mbesa dzavo dzichizobatsirwawo nemvura yava kunaya regai tinzwe kubva kuna vateach zinyemba vekumet department vachitiudza ivo nemamiriro ekunze uyezve pamusoro pemvura iri kunaya pari zvino.
Ndiri sitara mwenye nanzi tishawana zinyamba ndi sitara ndaga mirira azire kutarisaneze chadenga mitojika wa services department. I want to note zvakuti mwaka wedu wezvisha unotanga muna October saka mvura iri kunaya sikureva kuti tasvika nguva iyo yekuti mvura yedu yatanga zvakanaka naka andingati pachirungu effective rain zvichireva kuti avo vese vasati vadyara muri kutoita manonoko mvura iyi hongu yapararira nzvimbo dzakawandisa asi chandingade kunyanya kutaura panyaya yemvura iyi ndeyeukasha hwatiri kunyanya kuona tinodavira kuti vazhinji vazhinji manzwa manhaurwa dzekuti nzvimbo dzakawanda kuri kuita mhepo yakasimba chaizvo iri kuputsa mafafitera iri kuputsa nokutora marata zvakarevo nokudonhedza miti ndichitaura ipapo nhasi uno muguta renharare kune miti yadonha yakawanda chaizvo nokuti mhepo yacho yanga yakasimba yaita kuti motikari dzapanywa dzakawanda chaizvo.
Ko kune varimi mungati mvura iyi yakanaka sei kwavari uyezve vanofanira kuita sei panguva yakadai?
Ndinodaira kuti varimi vanenge vakatoisa mbesa dzavo pasi mvura iyoyi kana kuri kuti maona kuti yasvika pasi pasi pokuti inoita unyoro hwokuti mbesa dzee dzingabude zvinenge zvaakutobatsira kana musati madyara zvinoziva kuti unenge wakutodya manonoko nokuti nguva ino tinoziva kuti nokushanduka kuri kuitika mamiriro ekunze iye atinoti climate change taakuona kuti mwaka yedu yaakugona kuita midiki diki zvakare mvura inogona kukurumidza kuenda saka izvozvezvo zvinhu zvokuti murimi ange achingwarira kuti akwanise kukurumidza kuisa mbiriso dzake kana kudzisiyanisa zveinonzi pachirungu staggering inokubatsira izvozvo nokuti tinozoona kuti mvura inogona kushomeka pakati pakati apa asi kana waita kushandisa mbesa dzako gohora ko unogona kuzoriwana tichidarira.
Aiwa putanga tukunzwa kubva kuna vatich zinyemba vesangano remet department vachikurudzira kuti kana kuine avo vanoita zvekurima nguva ino mungadai makatudyara mbesa kuitira kuti mvura iri kuuya iri kunaya iyi ikwanise kuzokubatsirai. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani wedu wekutanga amai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Hoshiki. Hello.
Magadeni vatereri nemi masimu maripa chirongwa.
Ehe, aiwa mai Hoshiki, mombotitsa nanguropa nyaya yemwaka uyu wekurima. Vazhinji vari kuchema-chema vachitsi mbesa dziri kuvadhurira. Zvakamira sei pari zvino?
Ichokwadi, mbesa dziringadere dziri kudhura zvechokwadi kutenga mumasoro. Asi tiri kunyanya kukurudzira varimi kuti gava chagendeu masmall grains, atinoti masmall grains anotibatsira zvakanyanyanyanya mumwaka wakadai, nekuti dzinokura dzinokurumbidza kuibva uye dzinoshingirira mumvura yakawanda kana ikaita shoma, asi munokurumbidza kukohwa zvinenge zvinobatsira nyika. Uyezve mbeu dzinenge maearly maturity dzatinoti muchivanhu tinoti tsoko, kuminyangoti makambanizi mazhinji anendeu dzakadaro. Saka tikukurudzira kuti vanhu vatsvage ndeu dzakadaro idzodzidzo, uye murimi chaiwo chaiwo watinoziva kuti murimi anodai akatogadzirira nechekare, achibuda mumunda nguva yake ndonguva yekugadzirira mbesa dzake, ogara akagadzirira mafertilizers ake. Mvura ichingotanga, mvura haichapirwa mazita, mvura ichingotanga kunaya, kwakutorima, kwakutodyara, kwakutogadzirira kubuda kwembesa chitarisira mvura yedu nemanayira inenge ichiita. Ndozvatinokurudzira kuvarimi zvakanyanya.
Mataura imi kuti pane mbesa dzamuri kuti vanhu ndo dzavanofanira kunge vakurima, mbesa idzi dziri kuwanikwa kupi nekuti vazhinji zhinji vari kuchema chema?
Mashops ese ari tine kuma agro dealers vanadzo mbesa idzodzo. Kuenda kuna na farm and city ndeu mbesa idzodzo dzinowanikwa zvekare, asi kunyanya mumafarm and city ese nyika yese yeZimbabwe. Uye tikaenda kumashopu makuru anenge vana okay munana tiye makaiswa futi mbesa imomo, matidhausi zvedu ese akaiswa mbesa imomo kuti varimi varerukirwe nekuwana mbeu papedyo. Asi tikaenda mumatownship vari mudhuzeni nesu mune vatinoti maagro dealers vane mbesa, vanopiwa mbesa nemakambani dziwayo vachitengesera pedyo nemutengo unokwanisika wekuti varimi vagone kupinda mumwe.
Mombobatsenyi makadaro sta? Yebo ke, sezwa kuti sasilomunye njalo umhlonitsha wethu ecengweni umnumzana Thandeko Senti Mkandla, ingcwethi ke yezokulima. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga lami ukungena kuhlelo.
Yes, sezwa kuthi izulu seliqalisa ukuna kathesi, kuyini okwenzakala khona ngapho esigabeni sakho, abantu sebeqalisile yini ukuphendula?
Kahle ngiqale ngalo izulu lelo ukuthi akhe liqalisile ukuna. Hayi, singazi kwezinye iy'ndawo. Thina yebo-ke lele engathi isiwombe elala kumbe kanye kumbe laphinda endaweni ezithize, kodwa kayisilo leliyana esingathi ngelo mdaka wokulima komile. Yinto yokuqala leyo ukuthi alikaveli khona ukubona sibili okuthi abantu balime. Yebo kambe hhayi, ingazi kwezinye iy'ndawo, kodwa kithi lapha emaNdebeleni kakhulu eGwanda North engengabhoda kuThangi ngoMgqibelo komile, akula muntu ongaqalisa ukulima khathesi. Okwesibili, lanxa lingana khathesi kuyalinywa ngani? Akula nkabi engadonsa ikhuba khathesi, iqiniso yilona lelo. Ziyazicubela ngenkomo, labo babhemi labo sebecuba, ngakho lakho lingaze lime kulo dubo lona lokuthi bayalima ngani. Okwesithathu, inhlanyelo bayithathe ngaphi? Yebo, uhulumende uyabaholiholisa yona leyo engatsho lutho, kodwa vele kayiyindawo lanxa ikhona ayithengeki, ayibambeki abantu abalamali. Vele into yakhona yonke ingxabangxoza, akulanto eqondile. Okwesine, lanxa ngazi bazame ukulima ngamathalakitha, kakuduli lakho kulo muntu phansi. Ngizwa kuthiwa i-DDF ithi i-hektar elilodwa yi-1,000 yona amadola eZimbabwe kumbe ibhondi kumbe kuthiwa kuyini. uthi abantu bazayithatha ngapi leyo mali ngoba abaningi bala ma hectare dlula amabili bamathathu abanye balaba u 5 mali abahamba ayithathe ngapi okunye khonabo uhamba lamathalakitha amafutha okulimisa ehluba kangaka ngoba umuntu ofuna ukulinyela amathalakitha engabe ngayo i-DDF ingabe ngabantu nje laqhathwayo kumele azidingele leyo diesel uzayidinga eyithatha ngabe layo iyabiza kakhulu ngoba ithalakitha nxa lilima indlela ngabona engathi 20 liters umgqomo ngehectare uyazibonela ke lawo ukuthi umgqomo we-diesel usuhahabela amakhulu amane amadola kulukhuni kunzima owinto wakhona
hayi isifinqo esimqoka leso singathanda ukuthi labanye bengazwa abangazwisisiyo ulimi lwesintu if you can briefly summarize what you said before on the challenges faced by the Matabeleland South especially region when it comes to preparations for farming.
Yes, preparations for farming will always be there in people's minds. And the problem comes to when one wants to implement those plans or operationalize them. First, the rains have not been much to speak about. We may have had a few showers and downpours here and there, but they are of no significance to what people are used to. Okay, let's just say for argument's sake, the rains may have been good in quotes. Then what will the people use to plow their fields? Number one, there are no oxen. Very thin. Actually, many communal farmers, as well as perhaps A1 and A2 farmers, the animals are succumbing to drought. In a very, very, very unprecedented pace. And two, seed. The government does give seed once in a while to people, but that seed is not much. And for one to supplement what he or she may get from the government, one has got to go to the shops and buy that seed. You can't believe it. The cost is just too exorbitant to the point of being prohibitive for many people. And that is another challenge. And next, as I've said, draft power is not there. People can, like in the past, they could hire tractors from organizations like the DDF, District Development Fund. But I'm told, for example, here in Gwanda, not even a single tractor is operational from DDF. And the cost is $1,000 per hectare, $400 per acre. And people don't have that kind of money. If they went to private tractor owners, they have to pay almost the same thing, $1,000, but they have to source their own diesel fuel. And it's so expensive. And a tractor, on average, consumes 20 liters of diesel per hectare. If you have 3, 4, 5 hectares, it means you need 6,800 liters. And how much is that? It's about $20 a liter. So you can see people are really between a hard place and a rock. It's not easy. The challenges seem to be insurmountable as we are talking now. And therefore, people have to hope for a miracle perhaps to happen so that at least they do something in their field.
Thank you very much. If you can just stay on the line, we'll come back to you.
Yes, I think we have our first caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, enyu.
Makadi, get a marvelous.
I want to be right, Steric. Troops are an annuity, Murkupi.
Ashmo, Baru, Rumarare.
Yeah, Babaru, Kogadiko, Kwararoko.
Ah, kwararwa kwoda kuita zviri nani, but nyaya yakungorwadza ndiyo iyi nyaya yekuti mvura yakunaya kai handimuri kuzoonawo. Asi panoti mbeu manje, ndopakaoma mbeu haisi kuwanika ende pairi kuwanikwa pacho kudhura kwairi kuita ka. atizi kana mbokwanza kuitenga izvo zvukatarisa chakuwana ari kwanza kurima ino zvino pari zvino adorima inini ndinotaura from zvirikutoitika zviri paground ndiri kwaseko kuminda but katasati kuminda kwacho katiriko kuminda yevanhu yaiva kuti varinge vane mafacilities asi otherwise vamwe vacho anonga asingatomboraramini izvi zvekurima anenge atori nemabasa avo saka kazhinji kacho unotoona kuti ndo vanhu vari kukwanisa kutenga mfiyo yacho yekurima nematrega yekuti inogona kusvika kuma 30 liters per hecta saka inini zvandiri manje kwezvino kuti ndikwanise kutenga 30 liters the diesel kuti ndinorima handimbodzikwanisa
saka apa muri kurima chii hanzvadzi
madi
muri kurima chiimbesa dzipi
chibage chatiri kurima but hamaenda kutaurira kuti ndiavabereki kumusha vanenge vachidawo mbeu izvezvi kuti varime ifind kuti ekutangira chepo mombe kuti dzange kusungwa kuti dzinde mumunda hadzizombokwanisa nekuti chikafu chacho sora chariri kuti dzidye hapana saka unotoona kuti kubva zvabva vamugabe vacho pachinzvimbo kusvika iko zvino patiri nhasika upiri hwemunemuzimbabwe hausati hwatombochinja huchida kupositive side huri kungodzikira saka ndozvinhu zviri kutirwadza kuti iyo hurumende yacho yanga yaitawo urongwa hunopa kuti vanhu vari kumusha vakwanisewo kuwana mbeu shoma shoma dzekuti kwai vakwanisewo kurima ingava kana hafe eka chaizvo zvaitombohanani but ifaini kuti mbeu dzacho dzinonosvika ikoko dzasvika pako ndi paroda kubhadhirwa mari yetransport pefemili pamwe pacho panogona pachinzi $28 pamwe pacho pari kunzi dolla how can mapuraizi eosiyana in same distance mapuraizi ekuti abhadhirwa transport yachona pagovernment input scheme zvinosiyana sei chete
saka ipapapa imimi kana muri kutenga kuHarare ikoko mbesa dziri kuita mari imomboti pamapuraizi then tozopinda pascheme yamataura iyo
In terms of mapuraizi ndinoenda kunyepera mapuraizi anotongochinja almost on daily basis zvichidependa nokuti waitenga pati but ndanongakwanisa kuudzai pari zvino tese ndechekuti iri kudhura 10 kg iri kudhura handidi kunyepera
ko pamasimu
ndo pane nyaya ipapo
pamasimu amataura
Maskima
amataura ayo vanhu vari kukwanisa kuwana mbesa here pamaskima ehurumende tinoona vanoti vane smart agriculture neinput yapuresidendi iyo iri kuwanikwa here mbesa kumamisha
right iyeyo ndiya ndiri kutaura manje kuti una zviri kuitikaka zvafanira kuti munhu ari same distance yekuti tokuti yakaseparatwa ne kana kuti 5 kilometers
atleast
pana apa ponzi mbeu iri pano nhasi iri kupiwa nhasi asi pari kunzi pefemili huyai nedhola muwane 25 muwane 10 kg nebhegi refertilize mobhadhira dhola transport pamwe pacho panonzi mobhadhira 28 transport saka zviri kusiyana sei panzvimbo imwe chete ndochokutanga then iye hurumende yacho na follow up yavari kuita kuti vaona zvinhu zvacho zviri kupiwa negwara here ndeipi pamwe pacho pari kupedzisira papinda politics zvokuti vamwe vemaopposition parties mafamilies yayo haasi kuiwana mbeu iyoyo
saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende panyaya iyoyi maiti chii
munoziva hurumende yedu chinhu chokutanga chaicho chaichoka unogara wangota kunge uri kutaurira dombo because zviripo zvimwe zvinhu zviobvious zviri kukoneka mwa nehurumende iyoyo zvokuti zvakungofanana nokuti doctor oti ari kudawo kubasa kwake ari incapacitated vari kudawo muhoro wakakwana kuti vakwanise kuenda kubasa but vanobva vadzingwa basa teacher the same thing anobva adzingwa basa nurse the same thing anodzingwa basa saka iwewo nhasi murimi kuti uchizokwanisa kusimuka iwe uchibva kurizevha kumusha kwamupinya wasvotoka uko kugoko uko kufela bhusi kugwatebwa kusumuka uchienda kunotaurira hurumende kuti ndokumbirawo mutipewo mbeu negwara unotongoona kuti wasting of time haumboteereri akatodzidza chaiye chaiye ari kurohwa ari kudzingwa basa ari kumbunyikidzwa saka tichitoona kuti hatina hurumende inoteerera chekutanga ngatitanga tanga tava nehurumende inoteerera munhu munomuzimbabwe ha zvaitinakira chokwadi
aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka mhararomo
aiwa tinotenda tete mavhilasi
ehe mamuchinyatsonzwika zvakanaka babai amai hoshiki muripo here panhare hello
Hello, ndiripo.
Ehe, pane zvirongwa zvamuinazvo here nesangano renyu zvekudzidzisa varimi vari kumanharaunda nyanya kumamisha panyaya yembesa dzavanokwanisa kunge vachirima dzamamuri kutaura kuti mashort term variety aya?
Hongu kune zvirongwa zviripo zvinoitwa nokuti kazhinji seZimbabwe Farmers Union tinoshanda takabatana nemadhimeni edu. Saka kune zvirongwa zviriko zvinonzi Master Farmer Training ekudzidzisa varimi kuti vazive kuti tiri murijeni yakati, tinofanirwa kurima mbeu dzakati, mwaka wedu wakamira zvakati, zvose izvozvo zvavanodzidziswa kunyange kuchengeta zvipfuyo, zvose vanenge vachidzidziswa ipapo. Saka vanenge vakabatanawo kuti neveZimbabwe Farmers Union toita takabatana tiri pamwe chete. Saka dzidzisa izvozvo zvavari kudziwana zvavo. Vanenge vaine usimba hwekuendawo pakaunganiwa ndivo vanogona kurasikirwa nedzidziso idzodzo. Asi vazhinji vacho madhimeni edu ari kuita basa rekutenderera. Zimbabwe Farmers Union tine macoordinators edu madistrict. Tine mastructures edu aripo paward level chaipo chaipo pane murimi. Anotenderera zvakare achipuwa dzidziso yekuti vazive kuti mwaka wedu wakamira sei, mbese dzinorimwa sei, mapfunda aya atakupai anorimwa sei. Vanogara vaine ruzivo irworwo kuti zvinhu zvivafambiri zvakanaka. Saka ndofunga tichedzana patinokwanisa kuti murimi wese ange aine zivo yekuti azive kuti nguva haisisiri yekutambisa, nguva yekuti mvura kaiye kana yangodonha pasi takutokanda mbeu dzedu pasi takutotanga kuenderera mberi kuti tiwane kurarama nemhuri dzedu.
Aiwa, bata yenyu makadaro. Tina kola vari panhare. Halo, kola. Ehe, taswera. Tikutaura nani uyezve muri kupi?
Na mukoma Donald Mamboma.
Aiwa, makadiko kuRustenburg uko, tipewo pfungwa dzenyu.
Ndofara chose tichi ndinoona zvangu kuti mvura ndiyo yakuturuka iyi, asi kuti chinonetsa ndechekuti kana maprize embeu akaata zvari. Muchaona kuti nyika inoita zhara yakakura nokuti vanhu vazhinji varimi vazhinji vamwe vanenge vachibva kune mafumateti anoda mufudze nefetilize. Saka kana maprize achidhura which means murimi anobva kufudete arigona ngowana akakwanisa kukavira zvekuti ashandisa mudura. Yeye mudura. Asi zvese zvakuda fetilize. Kuto, saka kana fetilize vegre fetilize kana yose bokeritwa zvaite zvisingagadziri fetilize kana kuna windi mingi unogadzika makambani emafetilize anana zvetesi aya. Kana kusina which means nyika inoita zhara. Nyika inoita yaita zhara ndopatinozoona zvichidzokera kupolitics vanhu vaakuzouya neraisi rechibva kumuna China raakutandika nezvematonge gwenyika. Vanhu vanenge vane zhara, vanhu vane vadesperate. Ndopamozoona mapatis achiita zvaanoda nevanhu, masangano achiita zvainoda nevanhu, ndo vanonga zvaita vanhu vane zhara. Saka tachingokumbira kana uye tachikumbira kuti kana pane zvezviripo like zvinenge zvisiyo zvati kune maprograma aya maNGO anombopa vanhu mbeu iye vakwanisa kumira ndotoona vamuna vadare vanhu vamuri kutimai hoskil vati
vari panhare mori hoshiki vekuZimbabwe Farmers Union.
Kana be kuri kunzi nevamwe vavo vogara pasi chirongwa chacho inonzi presidential input scheme ngatipinde nomaoko yamadhomeni kwete kumakanzera kaivako kumba tichiona tete mavhelani. Kana tikangira nditaura nekumakanzera zvezvazvo kutoti wabva mumbamani unotsigira bato ripi. Dei vaitraya kuti zvirongwa zvizhinji zvehurumende zviite through madhomeni kana sezvekurima kwete zviripi zvipinde nomaparties kauti zvinenge zvaakuonekwa sezvematongi kwenyika. Ndopane dambudziko hombe munyika medu. Saka evataya kubvisa zvindizvo zvemaoko emakanzela kana kuti maoko ana deputy chairman inde nekumadhomeni.
Aiwa,
sekuti zvinenge zvinei kuti ndo bato ripi murimi ngangopuwa semurimi vanhu vakwanise kurarama bhozi nyika yakaita zhara nyika yakaiyo yakamira sezvizvi handioni zvinonyatsokufamba tete mavhelani.
Aiwa, tinotenda mukoma, tinotenda chaizvo. Regai tiitorowo vamwe kola. Tinotenda mukoma Donald. I think we have another caller before we switch to our guest. Hello, caller.
Hello, Mane.
Muri kutaura nani? Muri kupi?
Baba, mukasha mukuru wamadzezuru.
Ya, makadiko ikoko?
Hala mukoma varaiti. Ndakutoona mvura irikungopembera-pembera iyi, pasina chiripo. Mvura yemazuva ano yakaoma, pasina mvura.
Ya, tipewo pfungwa dzenyu.
Totanga tambotaurira vanhu vese kuti vagare vachitenderera mvura dzavo dziri kuya idzi dzine ngozi
sei madaro
kuenda pakurima mani. Panyika yedu mabhera isisi kuda kukupotara kuna utatua pizza zara akawandisa
madzidza chiko
utatua pizza zara akawandisa nekuti hurumende kupotara ndio inopinda topi ndio inoziva kuti wakuta unesaga rechibage unechiwa rima korerino vanhu vari magwengwa kuti vanotodya vachiita zvavo mombe dzavo chifidwa chiita sevakatema vanoti varungu hurumende yezvino hurumende yacho mabherazi unoti mushonga wemombe chachao gore rino vakatoti mushonga wemombe unodhura hurumende inobhadhara hafu iyoyo hafu yefamini mombe dzinotobatsirwa vanhu vanotobatsirwa matrekta kunobhadhara gavhumende 5 hectares kana uchida kurima 20 hectares vakutozirimira nemari yako kana vaiti free gavhumende inokupa mbeu yacho nembeu dzacho dzinoenderana neizvozvo vakatora nyika isusu 1980
vankomo
in a wrong way
vankomo batei makadaro mombotaura
zvakawanda kuti urayo nenzara panyika yedu yezimbabwe
aiwa tinotenda asi ankomo mirai mbotaurawo nendevele because ndaramba ndichingotaura imbokuluma ina standakile handiti yakuluma
ehe oraiti bave oraiti bave
ehe
stanekomo
yebo ngasinika umbono wakho ye usinike umbono wakho ngalolu da
okay alright mama zvanini ndiche nebhotana napa siloka zvatika ndakapinda 2005 then tadide ya dealing with the farmers ama farmers ebhotswana banetiswa igovernment the government is there free no politics no what pana mdumeri kuno kusambani vanhu mulimisi otala ene office yake in each every district inhlanyelo isika kuye ifika kuye uyahamba uthandekile 20 kadi yako lefamili vakenda kunike 3 vakutyele futhi uhambe wendima inhlanyelo endi endaweni yakho ezifuyweni izifuyo zabo ziyancediswa igovernment igovernment yayakhipha half wena half ungakule drought like drought kunje kunzima iinkomo zabo ziyafa but those who can manage vanobatsirwa negovernment our government ekhaya ezimbabwe is totally not there ebantwini bona vokuthiwa ma-farmers union vanhu va they are not farmers union akunjeli mavelas I applied for land engangifuni ukwenza to display in zimbabwe my skill my talent engangifuni ukwenza ezimbabwe i-still stuck ngifana le nkomo esemadakeni baya ungahamba usiyabuza bakutshela ukuthi there is no land iland bahleli phezu kwayo they are not using that land abantu abaphuzayo nawe ubusi nize mavelas ubusi buze sithandekile kufuze ube ngubaba okwazi ukuthi etholojo kozvimba thenambuya ndakambogara kwatendabuya ini vanhu vacho vanorima mbambaira vanorima chibage vachiguta waenda kwamanikaland kwese kwekuipinde waenda kurasingora ndotoziva kwese kwese kune chikafu but our government it is still flying doing not izvinhu zvisina nebasa re tichatambura zvahlupeka
aiwa tinokutendai mukwasha wamazezuru
senzela abantu from door to door ugogo lomntwana bonke bathiwe free inhlanyelo
aiwa tinokutendai
akuiti ezimbabwe abazifundisi ukulima ifod abalingisi bazifundisi ukulimela iinkomo zabo zawulima iindumba zingazalanga lima umumbu ungazalanga ugcine ugaye uyethenga imolasesi uhlanganise uthenge konke konke kukhona okugcina inkomo asizifundisele ukusupplimenta izifuyo ezimayeni ukwenzela ukuthi ningacuzi ungazi ungu-100 yakuseli 50 uyirimeni with 350 thank you zakhuluma siya phambili yabonga bantwana bakababa
hayi siyabonga izixwayiso zakho kuyancomeka njalo uhulumende webotswana akwenzela izizalwane zakhe
I've done a lot for matwana farmers bakwazi is very talented bangazi ukuthi sesibancedise safrikas abancedise banothile banothile sabancedisa
yebo ke hayi
abantu bezimbabwe ababe free bekhulula umuntu wonke sizilime loba bakabelima ine drought season but babekowa babekwanisa ukuthi bavune
hayi kuhle ukuthi labelana ubuciko labo labantu bavele botswana khona ngapho sesibuya kuwe mnumzana mkandla uthi usuzwileke abalaleli ezigabeni eziningi zelizwe bekhuluma uthini ngabakukhulumayo ngoba abanye bangani bathi izulu likhona kodwa ingxaki inhlanyelo kuphela kungani esigabeni sakho khona ngapho kunjalo
ye hayi ngiyabezwa abantu benkosi angithi ke owezulu vele kuya ngamarijini angithi ngabona abantu bayakwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe lama region esingathi awezulu amahlanu 1, 2, 3, 4, 5. Thina ngingaba emandebelezi ku region 5 oyikuthi vele izulu lakhona lilutshwane asoze lize lilingane labo region 1 labo 2. Ngakho ke sikukhangele konke khona siyakubona ngoba yethu i-region ayisiyo ukulima lima ngiyokufuya izifuyo inkomo imbuzi izimvu kodwa ke ngenxa yesomiso lesebesikhona ziyaphela akula lo ncedo oluthiwa abantu vele kalukho abantu bayazibonela bodwa kunzima sandekile lo Marvelous ukuhlangana labantu lapha ngiyavumelana laba abalenhlanhla lingabe lilile kodwa njengoba beficho singazebini bazakhangela umdaka usoma ngobana inhlanyelo kayithengeki ekahulumende layo kwezinye indawo iyafika kwezinye indawo kayifiki lanxa ifikile inhlanyelo yakhona lo mvundisi ifertilizer kuphiwa ngesingundengunde kakucedakali vele indaba yonke eyokulima le kayicaci kahle ngiyabonga lubaba okhuluma sebotswana ukuthi izinto zokulima mazingaqondani labameli babantu ngamabandla ezombuso kabuye kubalimisi ngobana yibo okumele babe lolwazi lokuthi kuhamba njani kodwa elakithi ilizwe vele likukhohliwe konke lokho siqinisa kakhulu ukuba abantu bazuze amandla okubusa kuyelani lokuthi abantu badubeka ongakanani bantu bakithi abantu lonyaka badubekile khona bezadubeka lingaze lime lime khona ingabe lakhona emashonaland lingana inhlanyelo bazayithatha kobani ngoba iyadula imali kayikho
ye manje ezinye izixwayiso ezinganikwa abantu iziphi sizwileke ubhudiwele botswana sithi yena kukhona abantu abangakulima lanxa izulu lingekho njalo lo lunye uhlelo ke abalithi ngugashombo bona lona lunjani kathesi
ye hayi bakhona ke sengengeza labalimisi besithi abantu kabahlanyele ugatshombo loko okuhlanyela nje uthanda ikhubana kutshaye umzila ufake inhlanyelo phansi ungazihluphi ngokulutshwane kumbe lukhula kumbe yini uza kubona usuhlakula ye bathi kuyasebenza ke lakho khona lokhu angithi vele esintwini lakho akula muntu ongabonga ukuhlala engenzi lukho kwangcono ulime sona isivande sangekhaya kulokuthi uzilahla amathambo uzidela amathambo uyekele ukulima ngibona ngathi lokho lakho lapho eselime khona lanxa kusomile njengakhathesi khona lokhu abantu abaqalange baphosele inhlanyelo umlimi kakhalalelwa abanye bazadobhadobha kodwa isiyo ndlela yokulima engathi thina yindlela ezanika abantu isivuno sokuthi bavune bafake sibili eziphaleni bamelele umnyaka olandelayo kunzima kabenze njalo abantu kabenze okungabasiza owanonisa ingulube kakwaziwa abantu kabazame imizamo yonke nje laba abalayo inhlanyelo njengoba ngithile inhlanyelo balutshwana abalayo ngoba iyadula lalo ukuthi ayi-presidential scheme kwabanye vele kayifiki kabazame imizamo naleyo abalayo siyakhuthaza ke laba abenelisayo kabancedisane abantu bathenge inhlanyelo lanqabe izakhamizi bongomakhelwane bangathenga umoyi 20 kg bahlanganise imali bebathatha bebebangaki kulowo lalo uzathola omncinyane aphosele ingabe kusesivandeni angithi kula masimu amakhulu lamasimu amancinyane abantu bangaze bapho nguyekela nje ngoba bangamelela uhulumende ukuthi uzabancedisa lo uhulumende ojombileyo kayikho into azabanceda ngayo kabazisize nje abantu benkosi benze khona khona nokwakudala kwamalima ukuphathisana emakhaya
yebo ke ngizwa kuthiwa silo mlaleli lapha kodwa ongafakanga inombolo zakhe umfanelo kafakanga ke ikhodi ungafaka-ke ikhodi yakho ngoba sikwazi ukuthi kuliphi ilizwe kodwa mnumzana Mkandla kuyini okunye abantu abangakulima yini okungayisikho mumbu ngakho njalo ubona ingane ezigabeni kwezinye indawo kunjengabo lupane labo wanke abalima inyawo uthi bangcono yini inhlabathi yakho langapho ivuma siphi esinye isilimo
ye nxa usukhuluma ngabo lupane kusiyale kubo wanke yindawo ezishisa kakhulu lenhlabathi yakhona eyinye ilivuthevuthe yebo kwezindawo ngathola nje amahlaba uthole lezi dakanyana ngokuthi abantu bangalima wona amabili enyawu kunokuthi bapho kuhlala nje lezo ke zingcono ziyavuma ngoba mina hayi ngangahlala kakhulu endanzela ipani ngiyabona sibili abanye babephosela amabele lenyawuthi bo itreta leyo labo maquta labo bani bani bangazibama ngomumbu wodwa umumbu uvele uyakhathaza lawo umumbu nxa behlanyela babuze balimithini bahlanyele lo ovuthwa masinyane ungaba lentanga imbinhlamvu ezincinyane kodwa ke bangazi bagijimela lo esakhula thina siwubona ngabagijimele wona lo othi uvutha masinyane olenhlamvu ezincinyazanyane singaze sama ngomumbu kuphela kodwa sizame ukuphosela la inyawuthi uphoko amabele akufanani uzavuna uza kungenza lapho ungakungenza khona kabazame ke bathi umumbu bathi inyawuthi bathi uphoko bathi amabele bathi ndumba kuningi nje khonke abakule manje endanzela ipane lakubo ujosholo balaka ukuthi balima ne-sunflower ngobana ikhanya iyavuma kuleyana indawo izikhathi eziningi njalo yo-sunflower asiyo zilimo ezifuna impophuma zamanzi ziyavuma nje sengike ngabona abanye bezama uzilima iyakhule endaweni zasemfani bojotsholo usiyakubomzola
mhm hayi siyabonga ulwazi lonke lolu oluphakela abantu ngabe ubambe khonapho sizaphenduka njalo ku
aiwa tombo chingamidza Thomas Ndemera ari kuti maswera sei kutete ari pa Facebook page yedu ye VOA Shona Ketiwe anjangome hanzi disciple madanire no ari kutaura pana pano ndofunga vari kuexchange nemwe munhu Crispin Makowa ari pana pa ari kutaurawo honorable Tinashe Hove varuti good day I'm watching you from South Africa Venancia Dzimbiti hanzi mbeu yadhura nemafertilizer zvekuti dai takatsotenga nyika iri kurema zvekuti zvese zvafa akani vari kuchema chema vachiti dai vakatenga kudhara Samuel Gwazi ari kuti muri seiko vateereri nevashamarari vese vestudio 7 I watiri wadi mami masi musari ranzi ko mainputs ndeya president here ekumba kwake o akatengwa negovernment funds Mike Cleopatra waiva ari kuti tipindewo vanasisi on point vatiwo futi ndiri kufarira zvataurwa namukoma Donald topfeni yedu tanakasi wawo ari kuti zvakamira seiko aiwa pano nhasi tiri kutaura nenyaya yekurima tomboenda kwamuri amai hoshiki pane here yambiro yamungapo kuvarimi parizvino takatarisa panyaya yekunaye kuri kuita mvura uyezve zvamataura zviya zvekuti pane mbesa dzinofanira kunge dzichirimwa panguva iyo ino kunzvimbo dzakasiyana siyana
chokwadi ndinoda kunyanya payambiro kuvarimi vedu kuti mvura payato naye izvozvi ngatitokandaimbesa pasi tisamirire kupira mvura mazita zviya kuti hanzi ini ndeyegukora hundi iyi ndeyebuma rutsva kana kuti tichamirira mambo kuti vatenge vatiti chibaya yemagezi nguva ndiyoyi ngatichitokandaendesa dzedu pasi tichitogadzirira kutoona kuti nguva yachona haitimiriri mvura inenge ichitoenda ende mwazi anenge ichitofamba saka ngatikandaendeu dzedu pasi ende ndinoda kungotenda kuti ndeu dzakapiwa vanhu nepresidential scheme iyi zvizhinji dzachona dzimamedium maturity nemaearly maturity yekuti dzinotibatsira tuenderanawo nemwaka wedu yatinawo saka vanhu ngavatokurumbidza kutokanda mbesa kunyanya medium maturity inoda kurumbidza kukandika pasi kana zvichizoita zvemasvondo anotevera vachizoisawo maearly maturity zvichidaro zvinotibatsira kuti tikurumidze kuwanawo gohwo rinenge riri nani kuti tisazorai mhuri nenzara ndozvandonyanya kukurudzira zvakanyanya varimi veZimbabwe.
Mhm. Ameno kana muchigona kuti mumboti dambo nechirungu. Toti what's your advice to those that are hoping to perhaps go into farming or to at least grow some food for their family looking at the rains that have just started?
I'm just encouraging all farmers in Zimbabwe to put their seeds in the soil just right now. They mustn't wait for the rains for next week or 2 weeks to come, but now the time is now to plant our fields, to put our our seeds. When we are putting our seeds down, let's use basal fertilizer. Let's not put it when the plants are out. Maybe we will not be able to have a good yield. You know, basal fertilizer works in the soil. So I just encourage all the farmers to plant, use it, take basal fertilizer when you're dealing with the planting.
What about the prohibitive cost of the actual seed maize or seeds? You were talking about short-term varieties. How can people go around that?
Can you come again?
People were complaining about the cost, that they are not able to access seed maize because it's very costly. But you were also talking about other short-term varieties. What advice would you give to some of those people that want to go into the short-term variety? Oh, I think we've lost the star. You can go ahead.
Yes, sir. Coming back to you, Mr. Mkanda, do you think the government is doing enough to alleviate the problems facing the communal and commercial farmers?
Honestly, without sounding political, I think the government is not doing much. Because recently, the Minister of Finance talked about a surplus of some billions of dollars, and on the other hand, everyone says Zimbabwe's mainstay should be agriculture. We didn't see a cent of that setback going to agriculture, and therefore the government seems to be just paying lip service to agriculture. It is the mainstay of this country's economy or for its GDP. I think the government really is at sea, at sixes and sevens, when it comes to sustaining the people's livelihoods through agriculture. I'm convinced the government is doing much. I think the government really should have long-term plans to look after its people. They should be seed reserves. The government should use that surplus that it's talking about to subsidize the communal farmer. Those times are really hard. And I think they can also come up with some other schemes if they put their mind to this thing, to assist the communal farmer. I'm worried about the communal farmer because the communal farmer is at the bottom rung of the society. And if they don't plant anything, the government will be burdened by trying to source food for them. As you can see, 5-7 million people are in need of food aid. So the government should avoid such scenarios by assisting, subsidizing the communal farmer so that we have enough food reserves. So that during time of drought, people can at least have some months looking after themselves than looking at the government all the time, be it a good season, a bad season as regards rain. The government is not definitely doing enough. I don't know why. Perhaps they would, if this creature called the government would answer, they would know. They're doing nothing, absolutely nothing. Sorry, I don't have to take a lot of time. Now look at livestock in my south. In the past, I remember, people would be asked to take a few number of their cattle, put them on a rail, on a train, take them to the Midlands or other areas where there were pastures, so that at least the national head would be taken care of, and the cattle would go back to their places of origin in time for the people to plow, use them as trust power. But this government is just as clueless as what they must do to sustain, to help, to alleviate these problems that the people face. There is no planning at all, and I think perhaps they don't have enough political will. Perhaps is to their advantage, so that at the end of the day, they can control people for their own political ends.
Yes, and if the economy is the problem, they, today the president is in Dubai at a business meeting, and a few hours ago he just tweeted that in Dubai, sharing our story and incredible potential with entrepreneurs and investors, particularly in the crucial sectors of fuel and power.
I will continue to toil both at home and abroad to put Zimbabwe back on its feet. So we see quite a number of programs that the government says it is doing. What we are waiting for is to see the impact, because the government says they are trying hard enough to resuscitate the economy, which is causing all these problems in many sectors, including farming too.
Let's take our next guest. We have Wanda Chabikwa of the Zimbabwe Commercial Farmers Union. Talk Chingamidzai Pachirongwa Chabikwa.
Zvakanaka ndotenda chaizvo.
Ehe, takatarisa mwaka uno. Zvii zvamungati zviri kutarisana neavo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachidyara mbesa pari zvino?
Mwaka wedu uno watanga izvozvi, kubvira pakati pemwedzi uno mvura yanaya chaizvo zvakasimba. Yatinoti mvura yaturuka zvezvi. Tuwa yaturuka, tasara. Ndechekuti vari mishungu dzokurima sezvo vanoda basa ravo ndirokurima. Chimudzagara dzirimo, chingoshingairawo, raishingairawo, vari mama vachishingairawo kudai mvura yanaya chirime, asi dambudziko ratinaro, rekuti tinozviwana sei zvokurimisa izvi, tinozvitenga nei, tinozviwana sei, ndopatikamira tiri ipapo, vamwe vari vachizvigona asi ruzhinji ruchigomera.
Makatarisa imi mbesa nezvimwe zvakadaro zvakamira pamari dzakaita sei? Sekutaura kwamuri kuita pane vazhinji vangu vari kuya pano vari kutaurawo zvamuri kutaura izvozvo. Mari dzacho dzakamira sei?
Vanotitengesera zvatinoshandisa, vanotitengesera fertilizer, mbeu nemishonga yekurimisa, zvisanganisa atinoti mapatsi zvatinoshandisa, matrakta zvatinodyarisa, nepeturu zvatinoshandisa, vese vari kufamba nemapuraisi avo vachingoenda neus dora vachisanisa interbank. Asi murimi manje mari yake yaanga achiwana haisi kufamba nereti iyoyo, saka zvadzokera murimi ari kuwana mari shoma. Asi kwatinotenga uko mari haisi ikufambidzana nenguva, asi mari iri kuita mhomho mama murimi haisifambidzana nenguva, saka dambudziko hatinaro iro.
If you can just tell us in English, what are your members facing currently when it comes to the planting season? Has it started yet? And what are some of the challenges that they are currently facing right now?
The farming started in supposed to start on the 1st of October 2019. For those who can irrigate, because our first irrigated crops, we started them in October, that's when we started our farming season. But we're waiting for the rains. Rains have come, we're not quite ready, because we currently have a challenge of affordability, having farmers being afforded to have the affordability to acquire. One, first of all, is to repair and maintain equipment, tractors, implements and so on, where the prices of those implements are going up at the previous rate at interbank, and looking at our seeds and fertilizers and agrochemicals, the prices, they are moving at interbank, but the farmers' income has not moved at the same rate. So that means our challenge is now the farmer is unable to fix the income levels and the input level in terms of prices. The farmer is finding it is actually dwarfed.
So have you approached the government? Pane zvamambo ita here kutaurana nehurumende panyaya yezvemhingamupinyi zviri kusangana nevarimi?
Yes. Takataura pane zvehurongwa hwehurumende hwanga huripo makore matatu apfuura. Special program yechibage, special program yesabil, special program yetobotaenyaya dzembeu dzorimwa munguva yekunaya kwemvura. Program iyi yakatanga gore rekutanga, yakafamba zvakanaka, varimi munyika ikarima zvakawanda. Gore rechipiri pakasanganwa nekutanaya kwakanaka kwemvura, asi zvirimwa zvakabuda. Gore retatu zvakada zvidzikirawo kunaya kwemvura. Saka gore rino manje bosi takati isusu kuti kutanga chirongwa ichochie, ndisu pamiri vari mana zauti vari maga mira chiba ground vari manda auto bachi rwana shumu duguri ma asa wana homu ya wu ya angpa sot vari minayo. Takataka chungu ya zuri cha chiripo asa wupe. Takatukuta wakuta ema benda cha ka chisya zita vari mi maga chi gadu kuta wukungwa uru kama we vari mi wedu ni ma bengi. So atoko ati ambilpangwa waka sata. Nisa kaitika kumashure. Saka ndio zvatuke zvautumbirira mazwano mabenga acho vanzvise vari mavati horait government zvaitiyo dzichapa guarantee zvinogorevei zvinoreve chii vari mhandei kuti bodzi pane kutaurira kuri pasi zvinhu zvichiitika hazvo.
Aiwa mombobata makadaro vachabikwa star.
Yebo ke sizwile laphana ubukhuluma umbono obalulekileyo mnumzana Mkandla ungakhuluma njalo okukhulume ngesingisi ukuthi kuyini ke abanye abantu abangakuhlanyela khona ngapho esigabeni seMathebeleni South lapho kome khona kakhulu nxa izulu linganiki kangako njalo siyababona abantu bekuvuma yini lokho kumbe isintu sabo sabe sithi hayi nxa ungalimanga lokho uyafana lokuthi awulima.
Ye hayi ke ukhulume kahle ekugcineni ukuthi isintu sethu thina iningi lethu laba eMandebeleni sivele sazinxa sisithi siyalima esikucabanga kuqala ngumumbu lanxa izulu lili lutshwane umuntu uthi nxa ekhuluma ngokulima uyabe engqondweni yakhe eqala ngumumbu. Yebo sebekhona abanye abathe gqaqa abalima mhlawumbe amabele njengenyawuthi uphoko lezinye izilimo nje ezincinyane ezingabalethela mhlawumbe inzuzo lanxa bengasoze nje mhlawumbe bazifake ezifaneleni into ezinjengendumba kwezinye indawo kulaloko kuba yi-sunflower kuyavuma ngibona endaweni zawubojotsholo le emathinoto siyakomzola izidaka zabo zingathi ziyayivuma i-sunflower kodwa-ke iningi labantu vele bakhuma umumbu. Ngiyabona njalo lalapha eGwanda ungahamba endaweni zawubochongwe kuyafika sibili amasimu kungamabele wodwa. Ngakho-ke abantu abanye sebezama ukuthi bahlanganise inhlanyelo zabo ukuthi bangaze bafa kanye kuthi kungafa lokhu bavukele kokunye. Lami ngiyabacebisa-ke abantu bakithi ukuthi kabazame lanxa ungaba umfolo kumbe lokuthiwa umgeli owodwa mbembili bafake okunye bazi bafaka umumbu wodwa. Yebo kuhamba kula muntu wesindebeleni ongalima engalimanga umumbu. Kodwa-ke mina ngombono wami lezulu leli elikhayela kangaka abantu bakithi kabafuna ukulima-ke lezinye izilimo babuzele abalimisi ukuthi kambe xa ngalima lokhu kuzahamba njani xa besize khona abalimisi nxa labo beseselenhliziyo yokusebenza kodwa abantu bangaze balela emunzini kuphela kabawulime kodwa kabaphosele lokunye onzukwamazambane London seyitho lawa amakhabe bazazuza kuyizuzanyana.
Yes, sibongile kakhulu umbono wakho ke sinike-ke omunye futhi umhlonitshwa ithuba lokugcina lokukhuluma mave.
Ehe, vachabi kwa mutipawo mazwenye kupedzisira chirongwa chedu chakusvika kumagumo kune varime vakateerera.
Varimi nyika yedu yeZimbabwe upfumi hwayo hunobva mukurima ngati sebasa redu nganditaurei zvinoti pakutiomera ngatironganei soko redu rifambe richienda kumahofisi eunion tinzwe zvamunofunga tinzwe zvinokunetsai tikuudzeiwo tibatsirane kuti pakadai famba isososo musatambure maningi ngatifambei tichiziva kuti ndisu takabata nyika basa redu nderekurima hatisi kunyengerera kuti tirima aiwa batiribasa guru nyika yedu yakapfumu hwayo hurima angatiendemberi nazvo zvinofunga izvozvo.
Aiwa tinokutenda ichaizvo apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vawanda chabikwa vezimbabwe commercial farmers union tanzwa zvakare vekuna amai Margaret Hoshiki vezimbabwe farmers union sa
sivonge njalo incwethi kwezokulima mnumzana Thandeko Zinti Mkandla olivalelisayo musithandekile Mhlanga
and I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good evening. Let's meet again on Let's Talk tomorrow.